Maita henyu hama nevo. Mangwana naka naka shamwari. Nufara kuwa muno mangwana nano. Uye. Nogo na kupachirevo chumwe chete. Pani hama yedu. Ndaka ngende vavimbi isakuti. Ndaizo wapa nefenyuro. Jino. Ndaka ipotsa rimwe viki. Uye muviki ra itevera. Ndaka zvikanganwa. Saka ndakafunga kuti. Nguva yechitatu. Ndiyo yaifanira kuva nguva yacho chaiyo. Ndinofanira kuzviita. Saka. Ndaka ngendiripo. Mukati meminiti imwe. Yenguva. Ingori miniti. Imwe chete, zvino hama Snyder, paive panze, saka takaverevedza, tichipinda, nekukurumidza chaiko, uye, pamagumo acho, ndokuzopinda munefenyuro. Zvino ndinofunga kuti, takavatsamwisa, izvo zvatakaita, patakapinda saizvozvo, zvishoma chete, saka. Uye, zvino ini ipapo, richidzika, ndakafunga pamusoro pechidzidzo, chekuparidza pamusoro pacho, munoziva, zvino kazhinji, changu, chinotora inenge awa nehafu, uye, ndakaita maminiti angaita gumi nemashanu. Gumi, namasere, ndatanga chidzidzo, zvino ipapo, ndokuzotarisa kumusoro, zvino, chiringa zuva chikati, yave nguva yekuti, ndichibva, saka, chazopfuurira mberi, kugovera unotevera, kana imwe nguva, ndizvozvo. Zvondo yapfuura, taiva pachitsauko 10 chavaHebheru, tikatangira pandima 1, zvino, hatina mberi kwatakaenda. Musakanga neshumiro dziri kuIndianapolis, vhiki rino, kana paine mumwe wenyu, kana vane shamwari dziri, nechekumusoro, ikoko, nai, vanyorerei, muvaudze, misangano inotanga mangwana manheru na7 o'clock, paKedro Tabernacle, muIndianapolis. Uye mune nzvimbo yekugarira, yakawanda, munogona kugara potse, zviuru gumi nerimwe, zvavanhu, zvino, ikonivhenisheni duku, kasangano kadiki, chokwadi, handitoziviwo kuti zita resangano rinonzi. Hari kuva nemusangano ikoko kana konvenisheni. Zvino mukonvenisheni iyi, vakandikumbira kuti ndigova mutauri wemanheru. Saka, ndinofunga kuti, yanano yacho, pachayo, church, sangano, rinongova bedzi, ninongo shoma shoma kwazvo. Uye saka, uyezve, panguva yamanheru, ndinenge ndichiparidza manheru oga oga. Muvhuro kusvika chishanu, manheru echishanu, ndipo, panoperera konvenisheni. Saka. Kana muine shamwari dzinogara munharaunda Indianapolis, nai, ngadziuyeko. Zvino nemusi wa23, mangwanani emusi wa23, kana zvikaitika kuti, pane mumwe munhu ari parwendo achipfuura nekuno, ungori pazororo rako, sezvauri mwedzi wezororo, kazhinji, chikumi, Minneapolis, the Christian businessmen internationally, vari kuzova nekonvenisheni yavo Minneapolis. Zvino shumiro yekuzarura iriko musi wa23 kudya kwamangwanani. Kudya kwamangwanani kuriko musi wa23 wachikumi. Ndiri kuzotaura pakudya kwamangwanani ndichivhura shumiro. Zvino musi wa24 ndichange ndiri muMinneapolis, uye ndichange ndiri paHarts Harbor Tabernacle namufundisi Gordon Peterson, uye pane hurongwa wacho uri paterevhizheni ikoko. Saka kana muri munharaunda, handiti uyai. Uyezve musi wa24 kana 25 waro ndipo panotangira convention, uye tinenge tiriko hurongwa husiri hwamazuva ese. PaRoberts, paHicks, ini vamwe vashumiri vakawanda vanenge variko. Zvino hakuna hurongwa wakaiswa the Christian businessmen, vari vefull gospel Christian businessmen, vaida kungohusiya wakavhurika kune izvo chero zvataurwa nemweya mutsvene kuti vaite kuva nesu tose ikoko. Uye saka havana kubvira vakaita mumwe wakadaro, uye havana kushambadza chero vatauri. Kutaura kwega kwakashambadzirwa ndekwe mangwanani emusi wa23. Ndiri kufanira kutaura pakudya kwavo kwamangwanani, uye zvakaziviswa. Kana zvisina kudaro, tichange tose tingoriko takamirira pane mweya mutsvene. Izvozvo zvinofanira kuve zvakanaka kwazvo, handizvo here? Kana tikangozviisa pasi pemweya mutsvene, ndizvozvo. Uye tomutendera kuti atishandise nenzira iyo yaangada kutishandisa. Zvino, uye zvakare shumiro yakaiswa pahurongwa inotevera, yandinoziva nezvayo, ndeyemusangano weAzusa Street wakare. Ndiwo unouya muna Gunyana musi wa15. Ndinovhura shumiro ikoko yemusangano wepasi rose weAzusa Street, makore 50 ePentecost kuUnited States. Vane makore 50 muna Gunyana uno ari kuuya, apo mweya mutsvene wakadonha kekutanga kuAzusa Street Mission wakare. Ndinotenda kuti yaiva mission yeBaptist yakare, kana kuti kuAzusa Street muLos Angeles, California. Ndiko uko mweya mutsvene wakatanga kudonha makore 50 apfuura Gunyana uno ari kuuya. Zvino pandakanga ndiri paCow Palace makore 10 apfuura, ndakati, zvino 50 izwire kuti Pentecost rinoreva 50 Saka ko, tikangoita zvedu musangano mukuru uye munoziva izvozvo zvakabatira moto zvino pane musangano wepasi rose uye uchaitirwa muAngeles Temple. Zvino mazuva mashanu izvi zvisati zvaitika ndichaita karwendo kaik munzvimbo dzakasiyana siyana zasi kuEastgate uye kana kuti zvinoreva kuSouthgate nekumusoro muguta reo maguta madik iwawo akawanda maguta mashanu akasiyana ndichiita karwendo kadiki shumiro yeusiku humwe zvino ndozopinda mumusangano mukuru uye kana uri munharaunda yemucalifornia kana kunze uko vamwe venyu vemucalifornia mozvirangarira izvozvo tiri kutarisira nguva huru yakanaka yekuwadzana nevanhu vamwari panguva iyoyo zvino ngatinamatei baba vedu vekudenga tinokutendai mangwanani ano nemukana mukuru wakabwinyiswa watinawo wekuuya muupo hwenyu nemwoyo ine mufaro pamwe nekutenda nekuti Jesu mwanakomana wamwari atitendera kuita izvi uye nyasha dzake dzatiunza panguva ino uye tinofara kuva pano nhasi ndinofara kuva nenzvimbo diki ino yekuungana inzvimbo yakavhurika bhaibheri rakavhurika uye mwoyo yakavhurika kugamuchira shoko ramwari nemharidzo yavo uye tinonamata kuti mweya mutsvene ugouya uchizadza gwanza rose remwoyo yedu nekunaka kwavo patichaverenga shoko ravo nekuti zvakanyorwa munhu haangararame nechingwa choga asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo wamwari saka mwari vhurai muromo wedu nhasi kuti agova imi munotaura uye nemwoyo yedu kuti agova mweya mutsvene anonzwa nekuti tinozvikumbira muzita rajesu mwanakomana wenyu ameni svondo yapfuura mubhuku ravahebheru takatanga nechitsauko 10 zvino ipapo takabva taenda pane chimwe chidzidzo tisingazivi kuti ndekupi chaiko uko mweya mutsvene waizotitungamirira kweku kudzidzisa tichibva pasina zvakafanofungwa asi kungomirira kufamba kwawo takadzokera pakufanoziva kubva ipapo naizviya ndinofara kuona hanzvadzi Hupa vakagara apo mangwanani ano hanzvadzi Flo chokwadi ndinofara kukuonai vazhinji venyu mungasavaziva vamwe venyu zvino vaive murwere weTB kwamakore namakore vakangorara panhoo uye vachienda kwese kwese munyika kuti vaedze kuwana udzikinuro zvino nhasi tinofara kuva navo vakagara mutabhanakeri vachiratidzika zvakanaka nhasi tinotenda mwari zvino munyori wetsamba yavahebheru anofanirwa kuva ari Pauro nekuti zvinoita sezvinyorwa zvake uye tsamba yavahebheru yaiva yekumajudha vahebheru zvino aiva Pauro aiedza kupatsanura murayiro kubva kunyasha achiratidza musiyano pakati pezvaiva murayiro nezviri nyasha nekuti vahebheru vaiva pasi pemurayiro uyezve Pauro aiedza kuvaratidza zvaiva nyasha uye ndinofunga pachangu kuti chitsauko 10 pano uye ndima 1 inova kii yakakwana kuchinhu chose zvino tine chitsauko 1 chichitanga mwari munguva dzakawanda nenzira dzakasiyana-siyana vakataura kumadzibaba kuburikidza nevaprofita asi muzuva rino rekupedzisira vakataura kuburikidza nemwanakomana wavo Kristu Jesu touya kuchitsauko 7 kuuya kwamerikizedheki tinodzika zasi kuchitsauko 9 cheuprisita kuti Kristu anova muprista mukuru wedu achitora nzvimbo yemuprisita mukuru wakare zvino tozviunza pachitsauko 10 topinda murayiro uri mumvuri wezvinhu zvichauya topinda muchitsauko 11 zvino ndezvepamusoro pemimvuri yakanaka yekutenda mhare dzekutenda kuti nekutenda vakaita chinhu chakati chikati uye kuti pasina isu havaigona kuzokwaniswa nekuti ndeve mumvuri weizvi zvichauya uye zvadaro tinoenda muchitsauko 11 zvino Pauro kana kuti chitsauko 12 Pauro achitaura tichiona kuti takakomberedzwa negore guru rezvapupu ngatibvisei zvose zvinorema nechivi chinotivhiringidza zviri nyore kuti timhanye nekutsungirira mujao wakaiswa pamberi pedu chitsauko 13 chitsauko chekupedzisira chakati chinoperera pane izvi neche kwekupedzisira kuti Jesu Kristu ndiye zvose muna zvose kuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi maona kuratidza kuti akange ari Kristu kumashure murayiro usati wavepo akange ari Kristu mumurayiro akange ari Kristu mumazuva enyasha uye achave Kristu nekusingaperi Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nokusinga peri, mufananidzo wakanaka sei, wataratidzwa netsamba yevaHebheru. Zvino, tichitanga zvakare, zvino nendima 1, ngatidzokerei. Svondo yapfuura, takafunga kuti tichapinda muchidzidzo chekukwaniswa, asi zvakadaro Mwari akatiendesa kumashure tikanotora kufanoziva. Kutiratidza apo kuti nyika isati yatomboumbwa. Vangani vaive pano svondo yapfuura? Ngationei ruoko rwako. Makazvibata here? Nyika isati yavepo. Takange takaiswa muna Kristu. Pafunge ipapo. Mwari vari vasina magumo, vasingagone kunyepa, havagone kutaura chimwe chinhu chinopesana, vanoziva zvinhu zvose, vakangokwana kumavambo sezvavari kumagumo, uye vakangokwana kumagumo sezvavaiva kumavambo. Mwari havana magumo sezienda nakuenda. Haukwanisi kuona kona yedenderedzwa rakakwana. Unogona kumhanya nekumhanya mumazera ose nemunazienda nakuenda. Zvino hakumbofa kana kwakava nemagumo kwariri, uye ndiyo nzira iri Mwari. Uye ipapo vari vekutanga vaiva Mwari, vakagara varipo vaive vasina magumo, vakakwana pakutanga kwacho, uye vachagara vari zvimwe chete, havagoni zvachose kushanduka, vari mumwe chete zvakakwana. Zvinongetani huru yekukwaniswa yakagurwa nemukaha wenguva. Nguva yakauya nekuda kwechivi. Ngatigadzirei mufananidzo wenguva. Ngationei denderedzwa rakakwana. Narini, narini, uye zvadaro pakarepo chivi chakapinda chikaisaka kadiki semadanirwe azvinoitwa nemudzimai wangu kagwanza kana kakuderera kadiki kari pakuenderera. Saka kana zodzika zvino zienda nakuenda. Rinoramba richipfuurira mberi, asi harisi muchinhano charo chakakwana. Heuno mukaha mudiki unodzika pasi, wopamuka nenzira iyi, wobuda nenzira iyi. Mwari vaifanira kuita saizvozvo nekuti Satani akazvikonzeresa. Zvino wakadzika pasi kumukaha wenguva kuitira kuedzwa nekukwaniswa uye nekucheneswa kwevakarasika, kuti Mwari nenyasha dzavo dzekuzvitongera kuti nerimwe zuva vakazosimudza kagwanza ikako kana mukaha uchidzokera kudenderedzwa rakakwana. Zvino rinozoenderera zvimwe chetezvo. Muri kuzviona here? Nguva, zvino nguva nekanhu aka kakakombamira, kanokombamira pasi. Jesu aibva munazienda nakuenda kusvika munazienda nakuenda, asi akapinda mumukaha wenguva uye akaitwa nyama, akauya nepano kuitira kuchenesa kana kuisa muhwezva weropa munzvimbo ino yose, kuidzikinura uye nekuibatanidza zvakare naMwari kwemunazienda nakuenda rose. Muri kuzviona? Ndizvo zvose zviri nguva. Saka Mwari pakatanga pano, panogumira kagwanza kadiki aka mudenderedzwa rakakwana, zvakariita kuti rive nekagwanza kadiki mariri. Mwari pavakatanga ipapo vakange vakakwana. Zvese zvavaitaura zvaive zvakakwana. Zvese zvavaiita, zvavanoita, zvakakwana. Saka zvakare Bhaibheri rakataura kuti Kristu Jesu aiva gwayana rakaurayiwa kubva pakatangira kagwanza aka mavambo enyika. Kristu akaurayiwa pamavambo. Zvino haana kuurayiwa chaiko svikira makore zviuru zvina zvakazotevera, asi chikonzero chaakaurayiwa kumashure nekuti pakutanga kwakanga kuine shoko, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Mazviona here, hama Egan, zvandiri kureva? Maona, akanga ari Mwari pakutanga. Saka zvino Satani aigona, haana kusika kamukaha aka, kagwanza aka, haana kukasika. Satani haagone kusika. Satani anogona kuchayamisa chete zvakasikwa naMwari. Tarisai, ndinotaura izvi kuitira kuti munzwisise. Ino ikirasi yevakuru, uye tiri kunyanya tose vanhu vakaroorana pamwe zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana, uye ndinotarira kuti madzimai nevarume vechidiki vanonzwisisa izwi ravo. Zvino ini mundinzwisisewo kuti ndingotsanangura chimwe chinhu. Kana murume akazvitorera mudzimai, mukadzi, zvino ova mudzimai wake, uye vogara pamwe chete semurume nemudzimai kwemakore makumi mashanu, vakangochena nekururama uye vasina kusvibiswa sekunge vasina kubvira, vakazivana. Iyoyo ndiyo nzira yaMwari. Asi kuti murume iyeye kana mudzimai akaenda kunorarama neumwe murume kana mudzimai, izvozvo zvinotsveyamisa, zvinoita kuti vana veupombwe vaberekwe. Asi vakagara vese mukuwirirana kwakakwana, ndiyo nzira yaMwari. Asi Satani anouya oisa ruchiva kumurume kana mudzimai, zvino vorarama zvinopesana nemhiko idzodzo dzemuchato. Zvino ikoko kutsveyamisa ndiyo nzira imwe chete yekusangana kwemurume nemudzimai, asi iri yakatsveyamiswa. Saka ndizvo zvinoita Satani nechinhu chakanaka chaMwari. Anochitsveyamisa. Ndizvo zviri kuitwa naSatani nhasi. Neyechokwadi chaiyo, teererai kumharidzo yechokwadi yaMwari. Anoitsveyamisa achigadzira chimwewo chinhu, achiita kuti itaridzike kuva chimwe chinhu chaisiri. Munyika nhasi tinoona kuti kune vanhu, Bhaibheri rakafano zvitaura mapoka matatu evanhu. Rimwe racho ndiro rinotonhora, rakaomarara, retsika, vasina hanya, vanongopfuurira mberi. Hazvina kusiyana nekuva nhengo yekirabhu vanoenda kuchechi votaura zvishoma pamusoro peizvi izvo nezvashe nezvakadaro vodzoka, asi vasina chiitiko chaicho chekuberekwa patsva. Vamwe vavo vanozvitaura, asi upenyu hwavo hunoratidza kuti handizvo. Zvino nderimwe divivo riri kure, uye zvino zasi kuno kune rimwe divi, vapengereki uye chechi chaiyo yechokwadi. Jesu akataura kudaro, inenge iri pedyo nepedyo zvekuti zvinonyengera vasanangurwa chaivo. Zvino vanhu vakawanda pavanongoona kupengereka vakasanganiswa nechinhu chechokwadi, vanodaro, hapana zviripo pazviri, voenda havo. Maona, ndizvo zvimwe chete zvakaitwa nevaFarisei. Satani haaite zvekutamba pakuedza kuzvitsveyamisa. Ari kuedza kutsveyamisa chokwadi ichi, uye upengereki uyu ari kuedza kutevedzera chokwadi ichocho. Maona, ndipo panowanikwa mutsara wenyu wenjodzi uri ipapo chaipo. Zvino zvinotofanirwa kwatiri kuti tigare tiri mumweya kuverenga shoko. Zvino chero chinhu chinosimuka kunze chichipesana neshoko zvadaro, chikandire kurutivi. Ndicho chikonzero nguva zhinji iyo ini vanoti ndinonyanyisa kuomesera vakadzi vanoparidza. Bhaibheri rinoti vasataure muchechi. Bhaibheri rinovarambidza kutaura nendimi kana chimwe chinhu muchechi. Ndinotofanira kugara neshoko, ndotarisa pariri, ndoritarisa. Munyika nhasi uko kune zvitevedzwa zvose zvinosimuka. Tarisai kuzvinamato zvose zvakatsauka, vasingadye nyama, uye avo vanoita zvemitemo mitemo kuti ndinofanira kuita ichi neichi. Kana ndikasataura nendimi, kana ndikasaita izvi, kana ndikasadanidzira, kana ndikasatamba pane chinhu chakatsveyama neni, ndizvo zvemitemo mitemo. Tinoponeswa nenyasha kuburikidza nekutenda. Hazvinei nezvawaita, ndeizvo zvaakaita. Akaita zvawaisagona kuita kana dai wakagona kuzviponesa. Saka ivo havaizofanira kufa, asi akafa kuitira kukuponesa apo pawaisagona kuzviponesa. Chirevo chiya chakare chisingakudzi Mwari chinoti Mwari vanobatsira vasingagone kuzvibatsira, kana kuti Mwari vanobatsira avo vanozvibatsira. Vanodaro, zvitongori zvacho zvinopesana. Kana uchigona kuzvibatsira, Mwari vanokutarisira kuzviita. Mwari vanobatsira avo vasingagone kuzvibatsira, uye haukwanisi kuzvibatsira kuti uponeswe. Saka Mwari nenyasha dzavo vakakuponesa. Zvino cherechedzai manakiro azvo. Murayiro hukuru munaziende nakuenda kuti Mwari vakafanoona mukaha uhu. Kana vasina magumo uye vasingagone kuva chimwe chinhuzve, regai nditore izvi kwemaminitsi anenge mashanu kunyatsozvidzikisa zvakasimba, kuzviroverera kuitira kuti zvisambotsvedza kubva mupfungwa dzenyu. Zvakare, dai Mweya Mutsvene zvino auya anyatso zvinamatidza pamwe chete nerudo kuitira kuti musazozvisiya. Zvino tarisai Mwari vasingagone kunyepa, Mwari vasina magumo. Zvino ndinozvitaura izvi zvakare kuvanhu vanoita sevasingagoni kuzvinangisa pachavo pakupodza kwaMwari. Kana Mwari vakazvivimbisa, Mwari vanotofanirwa kuchengetedza vimbiso yavo, havagoni kuisiya. Zvino tarisai, vasati vaisa shoko rakadhindwa, uye iyi ndiyo pfungwa yaMwari. Heinoi iyi, iyi ndiyo pfungwa yaMwari yavakafunga neyo yenyika isati yatomboiswa. Ndiyoyo ndicho chikonzero vakakwanisa kuiisa pashoko rakadhindwa, votaura zvazvichazova nekuti vakazviona nheyo yenyika isati yaiswa, uye nekuziva zvazvichazova ndokuzvitaura. Uye zvadaro vakapa zivo yavo kuvaprofita, uye vakazvinyora. Zvino gore negore uye zana remakore nezana remakore tinozviona zvichiitika chaizvoizvo, Mwari vachipa mimvuri weakare kufanoratidza itsva yacho, uye tinozviona shoko neshoko richizadziswa. Kutenda kwakadii kwatinofanira kuva nako kwakamira muna Mwari. Zvino mutarisei, Kristu achiurayiwa nheyo yenyika isati yaiswa, apo Mwari pavakatarisa pasi vakaona chinhu chimwe chete chaizoponesa munhu akarasika, vakati, handisi kuziva kana aya ari mashoko acho, asi aifanira kuva sekudai. Munhu haagone kuponeswa nekuti achazotadza. Asi ndinotarisa zasi kudarika neimomo, ndoona makumi ezviuru zvemwoyo yakatendeka vachada kuuya. Ndinoona zviuru zvevanhu vachazoda kuponeswa, uye vasingadi kuenda mukuparadzwa kunotyisa uku kwandichazogadzirira dhiabhori nengirozi dzake, nekuti vanofanira kupinda mukurangwa kusingaperi. Zvino vanhu vane mwoyo yakatendeka vachazviona izvozvo. Zvino ndichava nemurume anonzi Isau achaberekwa, vachava nemumwe Jakobho. Zvino Jakobho achange asina kunaka kwazvo kutanga kwacho, asi mumwoyo make achada zvinhu zvaMwari. Saka ndinosarudza Jakobho. Vakakuona iwe, uye vakaziva kuti waida kuponeswa. Saka vakati, chinhu choga chandingaita kudzika pasi pachangu, uye ndova nemwanakomana anoberekwa, kana kuti mutumbi wenyama, zvino oitwa savo. Mushonga wacho ndewekuti Mwari pachavo vagova chivi, kuitira kuti vabhadhare mutengo wacho, nekuti zvinototora chinhu chepamusoro-soro chiripo kusimudza munhu kubva pachinhano chekurasika. Uye tarisai, vari pamusoro pengirozi yose, ngirozi huru yose, anova wepamusoro-soro aivapo, akadzika pano panyika, akagara pakati pevanhu, uye akaenda kuguta rakadereresa raiva panyika, Jeriko. Zvino akadereresa kusvikira murume mudikisa weguta akatoita zvekutarisa pasi kwaari Zakeyo. Uye ipapo ndokufira zvivi zvemunhu, akauya nenzira yemudanga ari murombo, akapfumisisa. Ndinotarira kuti munozvibata. Akapfumisisa, akava murombo wekupedzisira. Kunyange pausiku waiva nedutu, vakati shiri dzine matendere uye makava ane mwena, asi handina kana nzvimbo yekuisa musoro wangu wepamusoro-soro peose matenga edenga akazova wepasi pasi pane vose vepasi, kunyangwe nekune upenyu hwemhuka dzaiva dzakakomborerwa panavo dziri pamusoro pavo pane zvekugarika zvepaupenyu. Kwete izvozvo chete, asi murufu rwake akatambudzika rufu rusina ani akangotambudzika kudaro. Hakuna kana muvanhu akangotambudzika nekurwadziswa mwoyo zvekusvika pakuti ropa rake nemvura zvakapatsanurana rufu rwake rusati rwasvika. Murombo wekupedzisira kubva pakuva mupfumi kupfuura vose, kusvika pakuva murombo wekupedzisira kubva pakuva uyo akanyanyisa kuropafadzwa, kusvika pakutambudzika kwakanyanyisa kutyisa. Uyezve kunze kwaizvozvo vakadzika zasi mukati mepakadzikisisa pegehena repasi pasi, vakatakura chivi chedu. ndokutora pakaperera katambo kana kuti pakaperera tambo kuva pagwanza ipapo akaisimudza murumuku ndokuibatanidza nechimo chikamu chaziyenda nakuenda akagadzira mugwagwa mukuru wehuchene wekuti vasina kuchena vaikwanisa kuuyapo vachicheneswa nemutsime rakazara neropa rakatorwa kubva mutsinga yaEmmanuel kana vatadzi vakawira pasi pemafashama vanorasikirwa nemakwapa ose emhosva dzavo uya pamugwagwa mukuru uye nerimwe zuva uyo aiva kumavambo enguva achamira semukweguru wenguva uye achadhonza tambo huru yevhangeri zvino vose vari pamugwagwa mukuru iwoyo kubva pakutanga kwenguva kusvika pamukweguru wenguva kusvika kumagumo enguva vachasimudzwa pavachaburitsa nguva kuti isazovapo ichiva munaziyenda nakuenda muri kuzviona here hoyo ari apo mutongi mukuru woga wechokwadi mambo wemadzimambo naishe wamadzishe ko vakazviita sei kufanoziva vakaziva zvino vakataura kuti aiva gwayana rakaurayiwa zvino kana aiva zviuru zvina zvamakore akatevera rakabva razouya nguva ndokupera akaberekwa vakaita kwaari zvaakataura kuti vachaita uye zvadaro akazorovererwa nekuurayiwa asi chaizvoizvo akaurayiwa nyika isati yavambwa nekuti mwari vakafanomuona uye vakataura zvichazoitika zvino kana mwari vataura zvinofanira kuva saizvozvo mazvibata here ini zvangu mwari vakafanoona kristu uye zvinotofanira kuva saizvozvo ndokusaka zvakange zvakatopera mwari vakataura shoko zvakabva zvazvipedza hecho chikonzero akanyatsa kufanofananidzirwa akaurayiwa apo mwari pavakataura shoko nyika isati yavambwa cherechedzai kristu haana bedzi kuurayiwa kuti abvise zvivi asi zita rako rakanyorwa mubhuku reupenyu regwayana nevenyika isati yavapo mwari vakanyora zita rako rakabatanidzwa neravo nevenyika isati yavapo zvino satani ungavaita kuti vatye zvino ungavaita kuti vazvipokane nyika isati yambovambwa mwari vakadana zita rako imi makristu uye vakarinyora mubhuku reupenyu regwayana nyika isati yambovambwa bhaibheri rinodaro ndiro shoko ramwari vakataura kumashure uko uye vakazarura kuburikidza nevaranda vavo vaprofita uye tiri kunakirwa neropafadzo rekuzorora nekumirira kuuya kwashe takamirira nemwoyo murefu zvakatopera ndosaka hurwere njodzi rufu hakuna chinhu chinokwanisa kutipatsanura kubva parudo rwamwari rwuri muna kristu nekuti nevenyika isati yavapo vakatiisa pamugwagwa mukuru wakare iwowo ndokukwira muraraungu wakatambarara ndokuenda panhongonya nepakutanga kwenguva zvakare vakabata tambo muruoko rwavo zvino nerimwe zuva vachati uyai zvino kumusoro isu vapenyu uye vanosara kusvikira pakuuya kwashe hatingadzivisi avo vakafira mumugwagwa mukuru nekuti hwamanda yamwari icharira uye vakafa muna kristu vachamuka uye chabvutwa pamwe chete kunosangana navo apo chisungo chinosumudzwa zvakare chichidzokera mudenderedzwa remunaziyenda nakuenda uyezve apo mazera opindana tichaimba rumbidzo dzake chii chaari kuita kumusoro uko ari kutivakira musha mumba mababa vangu mune dzimba huru dzakawanda dai zvaive zvisina kudaro ndikadai ndakakuudzai uye ndaburuka zasi kuno asi ndiri kuenda kunokugadzirirai imwe ndoita kuti igadziriswe zvakanaka zvino kana ndikaenda ndichadzoka zvakare kuzokugamuchirai kwandiri ini zvangu zvino ari kugadzirira musha kana upenyu hunofa uhu hutema huri pano panyika pahucha tichaparadzaniswa nawo huchakandirwa kunze kwedenderedzwa remunaziyenda nakuenda huchange huri kunze kwemukaha uyo usina kana munhu anokwanisa kuyambuka kana kumbovira akazviita kana kuzombovira azviita zvino kana chinobatanidza ichi chiri zasi kuno chichinge chasimudzirwa nechikamu icho ndiwo mugwagwa mukuru wakagadzirwa mutsvene wakataurwa namwari kumavambo kwaiva kusina chinhu chinosvibisa kusina chinhu chinoparadza zvino chivi chakakonzera gwanza iri zvino kana gwanza iri rikaenderera mberi zasi chaiko nekuno uku kuti riburitse vamiririri zvino parinozvurirwa kumusoro pamwe chete kunosangana nemagumo ese zienda nakuenda rinobva rapfuurira mberi avo vakadzikinurwa vachafambiramo mazvibata here oh ndinoshuvira ndaigona kuimba ndinoda kuimba rwiyo rwuya rwakare kune musha wakanaka kure mhiri kwegungwa kune dzimba huru dzemufaro dzakaitirwa iwe neni nharirire dzinopenya zuva tinoridarika pakupenya musha mukuru wekudenga nerimwe zuva uchava wangu saka tende kana imba duku ko ndingaitirei hangu vari kundivakira musha mukuru mhiri ikoko wemarubhi nemadhaimani nesirivheri nendarama homwe dzavo dzemari dzakazara vane upfumi husakambotaurwa oh nyasha dzinoshamisa ruzha runotapira sei dzakaponesa munhu akaparara seni ndakambenge ndakarasika asi zvino ndawanikwa ndakanga ndiri bofu asi zvino ndave kuona ndisina chandakaita dzaive nyasha dzakadzidzisa mwoyo wangu kutya dzaive nyasha dzakabvisa kutya kwangu dzaive dzakakosha zvikuru nyasha idzi padzakaoneka panguva yandakatanga kutenda kuziva kuti paive pasina chinhu chandaigona kuita kana kuzoita kana chandaiziva kana chandaiva nemukana wokuita ndeizvo zvavakandiitira vakaburuka uye vakandidzikinura vakandiisa pamugwagwa mukuru ndokumira kune rimwe divi kudonzera micheto miviri pamwe chete kuita kuti dziyenda nakuenda raive risina chisunganidzo rienderere mberi ndine kodzero yekufamba muna dziyenda nakuenda iroro nekuti akafa uye muchinzvimbo changu ndokubvisa chivi changu zvinoshamisa murayiro zvaune mumvuri mumvuri wezvinhu zvakanaka zvichauya chii chinonzi mumvuri mumvuri kufanoratidzwa kwechinhu munoziva nguva dzakawanda vanhu vanotaura mapisarema 23 hongu nyangwe ndikafamba nemumumvuri mitema yemupata werufu handizvo inoti ivo ipapo hongu kunyangwe ndikafamba nemumumvuri kwete mumvuri mutema kana dai kwaiva kutema kwaisaita mumvuri vanofanira kuva nechimwe chikamu chechiedza kufanoisa mumvuri saka murayiro wakapa chiedza chinokwana kuti tione mumvuri wechinhu chemazviro kwazvo chaizouya kristu aimiririrwa mumurayiro iwowo wemumvuri aimiririrwa akafanoonekwa muna josefa pasi pemurayiro josefa achiva mumvuri wakristu achidikanwa nababa vake nekuti aiva munhu wemweya aiona zviratidzo kududzira hope aiva wemweya zvakanyanya uye achizvidzwa nevakoma vake achienderana chaizvo nakristu akaona zviratidzo zvababa uye aiva munhu wemweya zvino mukoma wake aimuvenga pasina chikonzero uye ainge achitaurwa kunzi akaurayiwa hanzu ine ropa yakaiswa pamberi pababa oh zvakanaka sei oh ndikangotanga pane izvozvo handizombopindi muchidzidzo chino hanzu yakaendeswa kuna baba yaiva neropa ichimiririra mwanakomana wavo akanga afa Isaka zvino nhasi hanzu yaishe Jesu upenyu hwake hwakacheneswa neropa rake rakadeurirwa vatadzi zvinomira pamberi pamwari serangaridzo yekuti mutengo wakabhadharwa muri kuzviona here uye akatengeswa nepotse masirivheri makumi matatu sezvakaitwa kristu akaburitswa mumugero mugomba maakange akandwa uye kristu akanzwarwowo zvakare kuburitswa mubwiro akaiswa kuruoko rwerudyi rwafarao hakuna munhu waikwanisa kuenda kuna farao kunze pekuburikidza naJosefa kudanidzirwa kwakaitwa kuti kana Josefa achinge auya kuti paifanoenda varume mberi kwake vadanidziri vachiti munhu wese pfugama nebvi Josefa ari kuuya. Zvino Bhaibheri rakataura kuti ibvi rose richapfugama uye rurimi rwose ruchapupura kuzita rashe Jesu. Aigona kusunga muranda wafarao pamadiro ake. Aiva nesimba rose nehutongi hweIjipita hwakaiswa mumaoko ake. Uye ngoro payakadzika nemumugwagwa munhu wese kana kudanidzira kwauya muIjipita wose zvisinei nokuti vaimuvenga sei vakapfugama nebvi ravo kuna Josefa. Rimwe zuva shamwari mutadzi zvisinei kuti ungada kuzvidana kuti kupengereka zvisinei nokuti ungada zvakadini kuzviti handizvo kuti ungada zvakadini kunzvenga kugara munyika uye uchizvidza chechi nezvinhu zvamwari. Nerimwe zuva uchapfugama nebvi rako uchizvida kana kusazvida. Asi zvingava zvakabwinya sei kune avo vanoda Josefa, avo vaimuda kwazvo vakati oh, heuno muchinda mukuru Josefa. Zvino vakapfugama nemabvi avo vakati oh, Josefa wakaponesa upenyu hwedu. Tingadai takasvika pakufa nenzara dai kuti. Asi vamwe vakange vasingape kutenda. Hazvina maturo, vasingatendi. Tine mhando yevanhu vakadaro munyika nhasi. Haukwanisi kucherechedza kuti chingwa chauri kudya uye nemhepo yauri kufema zvinobva kuna Mwari. Zvino vakamurumbidza. Imwe nguva yakapfuura vanhu vaBaxter vachiri maneja wangu apo mambo weEngland pataiveko tichishanya, mambokadzi paakabuda mudzimai akaisvonaka akapfeka nguo yake yakanaka nevhudzi rake rakange rava kuchena. Uye mambo vakagara vachirwara zvikuru panguva iyoyo vaisakwanisa kuzvibata. Vakange vaine dambudziko remudumbu uye nechirwere chinokanganisa uropi nemusana. Yakange iri nguva iyo vasati vanamatirwa asi vaisakwanisa kumira. Asi zvakadaro ropa ravo rehumambo vakasimudza dundundu ravo diki ravaiva naro kunze vakatyaira vachidzika nemumugwagwa vari mungoro. VaBaxter vaive vakamira ipapo. Zvino pavakapfuura ndakavatarisa miromo yavo yaidedera misodzi ichiyerera nepamatama avo. Vakaisa ruoko rwavo rukuru rwakandimbundira vakati hama Branham. Ndikati matii hama Baxter. Vakati munoziva ndiri wekuCanada hongu. Vakati murume anotonga nyika yedu mambo iye mwenga wake wakanaka uye nemudzimai ari kupfuura. Ndipo pandatadza kuzvibata ndati ndizvitupfunure. Ndakavambundira neruoko rwangu ndikati hama Baxter semuKristu pamwe chete nemi ko zvichazova seiko nerimwe zuva rakabwinyiswa apo mambo vachauya nemwenga wavo. Kana munhu aigona kufunga izvozvo achiona mambo nepano pasi anofawo sesu, ko zvichazova sei patinoona mambo wamadzimambo achiuya mukubwinya? Ichava nguva yakabwinyiswa sei. Akafanofananidzirwa muna Josefa, akafanofananidzirwa muna Dhavhidhi murayiro, wakafanofananidzira Kristu. Dhavhidhi, Kristu ari mwanakomana waDhavhidhi. Uyezve apo Kristu ari muna Dhavhidhi semumvuri. Zvakaita kuti Dhavhidhi paakabviswa pachigaro cheumambo arambwa nehama dzake, kwete hama dzake chete asi neropa rake chaivo. Abusaromu nevana vake chaivo. Hezvinoi izvi vakazvidza baba vavo chaivo, vakadanira ropa ravo ndokuvabvisa pachigaro cheumambo. Zvino akaenda kumusoro kwegomo, gomo remiorivhi, akatarisa kumashure achichemera Jerusarema kuti ivo Mwari vakafanofananidzira Kristu muna Dhavhidhi nekuti paakabviswa pachigaro cheumambo adzingwa nevamiririri vake chaivo, vanhu vake chaivo maJudha vakachemera ropa rake. Munhu akadai uyu ngaende akagara pagomo remiorivhi ndokutarisa kune Jerusarema akachema achiti Jerusarema, Oh, Jerusalema, ko, ndikadai ndakakuvhumba mira. Sezvinoita huku, pahukwana dzayo, asi wakaramba. Kristu, akafanofananidzirwa muna Merekizedheki, muhuprisita, muchitsauko 9, muchitsauko 7, chava Hebheru, kuti, Merekizedheki, Abrahamu zvakare, akafanofananidzira, zvose, kumashure uko, chini zvose, zvakanaka, uchingova mumvuri. Uye kuti, Merekizedheki, muchitsauko 7, tinoverenga pamusoro pake pano, tichangozviverenga kwechinguvana. Nekuti, Merekizedheki uyo, mambo wesareme, muprisita wamwari, wokumusoro-soro, wakasangana na Abrahama, pakudzoka kwake, andouraya madzimambo, akamuropafadza. Amen. Abrahama, Roti, mwanakomana wemunin'ina wake, aiva akadzokera kumashure. Munoona mweya chaiwo wechokwadi waKristu. Ndinotarisira kuti, mazvibata. Zvisinei kuti, akanga adzokera kumashure zvakadii. Paakava mudambudziko, heuno Abrahama, akauya kwaari nemauto. Vatorwa, vakanga vakapoteredza mumipata yeSodoma, vaiva vadzikako, uye, vakatora Sodoma na mambo wayo, ndokutora imomo, vakatorawo Roti, pamwe chete naye. Zvino, Abrahama, baba mukuru vake, weukama weropa, vana vemunin'ina wake. Zvino, akatarisa zasi, akaona kuti, muvengi, aiva atora hama yake yeropa. Akagadzira mauto evaranda vake, pachake, akamutevera. Zvaimirira Kristu. Pakaona chechi yaMwari, anorarama, yatorwa. Mukukanganisa kwadhiabhori, akagadzira mauto engirozi, ndokuuya panyika, kutevera dhiabhori, ndokumukurira. Haleruya! Ndokuparadzira muvengi. Oh, tinomuda kwazvo, nekuda kwaizvozvo. Akakunda muvengi, zvino akauraya muvengi, ndokumutorera zvose zvaaiva nazvo, ndokumukandira kurutivi. Zvino chaiva chii? Chekutanga chavakaita. Abrahama achidzoka na Roti, mudzibai wake, vana vake, uye nepfuma yose, achifamba, nekukunda, achidzokera kunzvimbo yekumusha yakare. Zvakare, akasangana na Merekizedheki. Merekizedheki waiva mambo weSaremi. Saremi ndiyo Jerusarema. MaJudha paakaenda kuJerusarema, vakaidana kuti J.U. Sarema. Jerusarema. Saremi zvinoreva kuti guta rerugare. Akange ari mambo we. Teererai, ngatizviverengei. Kune uyo Abrahama akamupawo chikamu chegumi chazvose, pakutanga ari zvichitudzirwa kunzi mambo wekururama. Ndiani mambo uyu akasangana naye achidzoka nekukunda? Akunda, sezviri chechi nhasi ichibva paKarivhari. Mushure maizvozvo, mambo weSaremi, ndokuti mambo werugare, asina baba, asina mai, asina dzinza, asina kana kutanga kwemazuva kana magumo ehupenyu. Ndiani mambo uyu weSaremi? Mambo mukuru weJerusarema, kwete wepanyika, wekudenga. Jerusarema repanyika ndiwo mufananidzo werekudenga. Zvino, heuno mambo weSarema auya, anova kutanga mambo wekururama, mambo werugare. Akanga asina kana baba, asina kana amai, akanga asina mavambo ehupenyu kana magumo emazuva. Oh, ini zvangu, asina dzinza. Hakuna mumwe kunze kwaKristu pachake ndiye anosanganikwa naye nechechi pavanokwira kumusoro mudenga. Zvino Abrahama paakasangana naye, akamupa chegumi chazvose zvaanga atapa. Munoziva here zvavakaita? Chinhu chekutanga chavakaita kwaiva kugara pasi. Ndinonzwa manyuku-nyuku kwazvo. Vakagara pasi ndokugwedura chingwa, uye vakanwa waini, vakatora chirayiro mushure mokunge hondo yapera. Zvino Bhaibheri rinotiudza kuti Jesu Kristu akadaro kuti tinozo handizo jikizo chose pa mchero muzambiringa kushikira ndaudya patsva nemi muumambo wababa vangu kuti kana hondo yekupedzisira yarwiwa uye tava nekukunda nevakarasa gwara vadzoswa kuhumambo hwamwari tichazogara pasi muhumambo hwamwari uye hamereki zedeki wedu asina mavambo emazuva kana magumo emakore ini zvangu ndiye uyo asina chisunganidzo uyo wemunazienda nakuenda watichadya chirayiro naye mufananidzo wakanaka sei unopiwa netestamende yakare kuvatendi netestamende itsva murayiro zvaune mumvuri wezvinhu zvichauya uye usiri teererai murayiro zvaune mumvuri wezvinhu zvakanaka zvichauya uye usati uri mufananidzo chaiwo wezvinhu izvozvo waiva mumvuri wechinhu chaicho chaiukanda dhavhidha akatonga pasi rose muzera rebudiriro huru yeisraeri aiva chii mumvuri dhavhidha aiva akagara pachigaro pasi rose riri patsoka dzake ko zvaiva mumvuri wechiiko zvaiisa mumvuri pane chimwe chinhu zvichifukidzira mwanakomana wadhavhidha anova mwanakomana wamwari anova merikizedheki haana mavambo emazuva uye nemagumo emakore mumvuri we panguva yemireniyamu achagara pachigaro cheumambo chadhavhidhi achitonga marudzi ose mumvuri wezvinhu zvakanaka zviiko nhasi tinotarisa nekuona mumvuri varume nevakadzi vanopupura kuva makristu asi vachirarama senyika vanoti ndiri nhengo yechechi zvinoita mutsauko wei mumvuri wemunyengeri kubva mubindu reedheni akanyepedzera kuva akanaka akanyepedzera kuva nechiedza akanyepedzera kuva neuchenjeri asi ari munyengeri zvino ndiyo nzira inoitwa nevarume nevakadzi nhasi vanodana zita rajesu kristu uye vasingazobvi pachivi vachifanofananidzira murango wavachawana pamwe chete naye anova munyengeri jesu akati kuvafarisei vaya vanamati muri vababa venyu dhiabhore ndinotarisira kuti munozviwana ndinotarisira kuti zvinonyatsodzika chaizvo mumvuri weunyengeri zvino anoiteiko mukristu wemazviro kwazvo zvizere weumambo akaberekwa patsva nemweya wamwari ane zita rake rakanyorwa mubhuku reupenyu regwayana neyenyika isati yavako avo chingauya chingaenda chingava chii vanongobatirira paruoko rwamwari rusingashanduki chiiko chiri mumwoyo mavo chinodokwairira chimwe chinhu chiri mhiri kune avo bhaibheri rakadaro vanoita saizvozvo vanopupura pachena neuchapupu hwavo neupenyu hwavo kuti vanotsvaga guta rinouya muvaki waro nemugadziri waro ndimwari ko inzara ipi iri mumwoyo mako mangwanani ano yekuda kumira muupo hwavo ko inzara ipi iri mumwoyo mako mangwanani ano iri kunanavira nezvose zviri mauri mweya wako wose neupenyu hwako uri kuchemera chimwe chinhu kudzamara wati handina basa nezvinouya kana kuenda mwari chimwe chinhu chiri mauri ukatarisa panyika zvino misodzi inoyerera chidzika mumwoyo mako hama yakarasika tarisai madzimai munzira dzavo dzakaderera dzisina hunhu nekuona varume vachinwa nekuputa uye vachituka nekubheja asi vachienda kuchechi chii chiri mumwoyo mako chinodanidzira kuti hama yangu yakarasika yakadzokera kumashure wabata chimwe chinhu kumusoro kuno wabatanidzwa nekumwe kumucheto kwetambo wabata chii chisungiso mugwagwa mukuru chakange chakasunganidza zienderana kuenda kumavambo apo zita rako parakaiswa ipapo nekuonekwa nechizenga chikuru ichocho kana kuti unhu hwezivo yamwari ndokutarisa pasi vakaona kuti waizouya kumusha uye zvakadaro wakapofomadzwa nezvinhu zvenyika pasi pano une rumwe ruzivo apo mweya mutsvene unodzikisa ngetani iyi reropa zvino yobva yabata mwoyo wako unotaura zvenyika iri nani uye nenzvimbo iri nani neguta riri nani saka unogona kuti nyika ino handi musha wangu ndiri kungopfuurawo pfuma yangu yakachengetwa kumusoro kure mhiri kwematenga Mwari vachitaura, regai, zvingauye, zvingaenda, chero, zvazvingazova, moyo wako, uchakanangiswa. Mumvuri, mumvuri wacho, uri mberi kwako, ndizvo, zvinogadzira mumvuri wacho, murayiro, zvauine mumvuri, werubhabhatidzo, rwemweya mutsvene, murayiro, zvauine mumvuri. Ndicho chikonzero vakati kubhaibheri unofanira kutora nekuenzanisa magwaro nemagwaro woita kuti zvibude kwazvo zvino akauya aine kamhosho kadiki maari rangarirai muri kunze kwemutsara garai nenzira iyoyo mutsara iwoyo wegwaro zvino murayiro zvauine mumvuri haumbobviri wakaita kuti munamati akwaniswe haumbobviri wakaita kuti uyo anouya akwaniswe nekuti teererai ndima 2 chazviedza mumaminitsi mashanu anotevera tarisai dai zvakanga zvakadaro zvikadai zvisina kupera kubayirwa here kana ropa renzombe nembudzi nemakwai uye nematsivu uye dai muprista mukuru aiva kwehurongo chaihwo ipapo nyika ingadai yakangoramba ichienderera mberi rufu rungadai rwakamira pasi peihwohwo mazvibata here ngazvinyatsosinina weka nguvana dai Kayafasi muprista mukuru kupiriswa kwehupenyu hwemhuka kwainge kwakakwanisa munhu nekumupa upenyu husingaperi zvino paisazova nechikonzero chekuti chimwe chinhu chiitike zvingadai zvakaramba zvichienderera mberi upenyu husingaperi hungadai hwakapinda nekuramba huchikura asi pakazofanira kuva nemumvuri wegwayana ramwari remazviro kwazvo raiuya kuzobvisa chivi chenyika rakanga rafanotaurwa namwari zvino varume nevakadzi nhasi vakafanozivikanwa namwari nheve yenyika isati yavepo mazita avo akanyorwa mubhuku rehupenyu regwayana kana vakashevedzera zvakanaka kana vakasadaro zvakanaka kana vakaita izvi zvakanaka kana vakasaita zvakanaka nekuti mwari vakafanotaura kudaro zvinofanira kuitika haasi uyo anoda kana uyo anomhanya ndimwari vanoratidza tsitsi sarudzo yamwari kwete yedu zvino cherechedzai saka zvipiriso izvozvo hazvaizoguma here kuvapo nekuti hazvaizoguma here kunge zvaipiriswa nekuti sei pano tava kuswedera pakuvhara zvino chikoro chabuda nekuti kuti munamati sei nekuti ndinonzwa sekamwana kadiki kane toi yekisimusi zvino ndiri kungofara kwazvo pamusoro peizvi ndinoda sei kuzvipa kuchechi kwamuri imi vatendi kukuonesai zviri chokwadi dai zvaive zvakanaka zvingadai zvisina kuguma zvingadai zvakaenderera upenyu husingaperi nekuti munamati zvino zviverengei neni munamati kamwe kwete rumutsiriro rwoga rwoga kusvikira mangwanani esvondo yoga yoga asi munamati akacheneswa kamwe chete angadai asina hana yechivi chii munamati akacheneswa kamwe chete kuchenesa kweropa regwayana kamwe chete kunotsvaira zvizere kunochenesa munamati hana chaiyo yechivi yabviswa pafungei ipapo shoko rekuti hana kudidziro chaiyo yatingashandisa pano iyi ndiyo mhando yeking james kuengland zvinoreva kuti hana kuno zvinoreva kuti chishuo munamati acheneswa kamwe chete nechinochenesa chakristu pakarivhari haasisina chishuo chechivi zvinhu zvakare zvapfuura zvinhu zvose zvava zvitsva zvino unogona kuimba sekadhimba asi uchiine ruvengo pini nekukakavara mumutumbi mako mumunhu wako wemukati unogona kudanidzira kunge hamheno hazvo unonga uchingova nazvo unogona kutamba mumweya unogona kutaura nendimi unogona kuprofita unogona kuparidza chero chimwe chezvinhu izvozvo woramba uine pini shanje kukakavara mumwoyo mako Asi kana, kufano gazwa. Kwema zviro kwazvo, kwecho kwali kweshoko raMwari, risingagumi. Zita rako, parakanyorwa ikoko. Zvino, ropa, rinogara richichenesa munhu, iyeye. Kungozvifunga chete, zvinomupomera ipapo chaipo. Paakamira. Anoti, hazvindipomeri, ndinoenda kunzvimbo idzi. Hazvindipomeri, kosei, zvisingadaro. Iwe, semunamati, asina kunaka. Hauna kumbobvira, wakacheneswa neropa raJesu Kristu. Zvino, vanobatirira pane zvemitemo, vakabva vabatirira papfungwa iyi. Haleruya, ndichapfeka madhirezi angu akadzika nenzira iyi. Uye, madhirezi angu akadzika nenzira iyi. Ndichasiya bvudzi rangu richikura, uye ndichange ndakaita zvakanaka. Inhema iyoyo. Uye vanonongedzera kumudzimai ane bvudzi pfupi nemadhirezi mapfupi voti, ari kuenda kugehena. Handikwanisi kutaura izvozvo. Asi ndinofunga kuti, zvinhu izvozvo, zvakanaka, handisi kuvapomera. Asi, ukazorodza tariro yako, yemunaziendena kuenda. Uye, neruponeso, padzidziso iyoyo, wakapomerwa, pamwe chete nayo. Murume kana mudzimai, hazvina basa kuti, uri ichi, icho, kana chimwewo, iwe, uya kutsime, rizere neropa, rinobva mutsinga dzaEmanueri, otendera, kuchenesa kweropa rashe, Jesu Kristu, kuchenese, zvivi zvako. Hama, hazvina basa, unogona kuva, nemadhirezi akareba kwazvo, unogona kusapfeka, shati ine maoko mapfupi, imi varume, nezvinhu izvozvo, kana chero, zvaungada kuita. Asi, kana, uchine fini, neshanje, uye, nekukakavara, unogona kunge, wakamhanya, wakatamba, wakataura nendimi, wakashevedzera, wakaparidza vhangeri, kana chero chimwe chinhu. Asi, wakarasika, kusvikira ropa iroro, rakuchenesa, nekuisa rudo rwaMwari, rwaIshe Jesu Kristu. Mumoyo mako, uye, uchisia, matsimba eupenyu wa Kristu, kumashure kwako, ameni. Apo pane ndimi, zvichaguma, pane chiprofita, chichakundika, pane zivo, ichanyangadika. Asi kana icho chakakwana chasvika, icho chisina kukwana, chinobviswa. Zvino, takazorora nhasi, seavo, vanobatirira pamitemo, pamusoro pechimwe chinhu, chemutemo, chatakaita, handiti, pandaiva mutadzi, ndakanga ndiri mbada. Pandakaedza, zvakanyanya kuda kurega ichi, nekurega ichi, ndakangoita kuti, mavara angu, awedzere kupenya. Ndakanga ndiri, munyengeri, nazvo, uye, kana newewo. Asi pazuva, raunouya paKarivhari, kuzocheneswa, uku gwayana rechokwadi, pasi petestamende yakare. Vaiunza gwayana, vaienda kunze, vonoita upombwe, vaigumbuka kwazvo, nekukakavara, vachirwa, nekutukirira. Uye, kana vadaro, vaiunza gwayana, voriunza kumupurisita voti, oh, mupurisita waMwari, oh, ndakatuka, vakidzani wangu, ndakaita upombwe, ndakanyepa, ndakaba, aisa maoko ake pamusoro pegwayana iri, riri kufa, risina gwapa. Mupurisita, airiongorora, raitochengetwa, kuti rioneke kana, raiva rakanaka, aisa maoko ake pamusoro paro, zvino, vocheka huro, zvino, ropa, raienda kwese, pamaoko ake, uye gwayana diki iri, richichema, richikava kava, uye richifa. Zvino, munamati akamira ipapo, akati, hongu, ndikadai ndiri ini, asi gwayana, riri kutora nzvimbo yangu, asi, aidzokera, ichishuwo chimwe chete, aizviita zvakare, achingokwanisa, kuwana mukana. Uye, ndiyo nzira, inoitwa nevanhu nhasi, vanouya, uye, vachipupura, zvino voti, ndine ichi, icho, kana chimwewo, zvino, vobuda kunze, uye, vanodzokera, vodzokorora, kuita chinhu chimwe chete, vojoina imwe chechi, neimwe zvakare, kana imwe iyi, ikaita chimwe chinhu chidiki, chanetsa, saka, vanoenda kune imwe iyi, neimwe iyo. Asi, raiva mumvuri weiko, raiva risina kukwana, raisa kwanisa kubvisa chivi, asi raiva mumvuri, wekurapa, wakapetwa kaviri, kwemaziro kwazvo kwaiuya. Zvino, pakauya Jesu Kristu, mwanakomana waMwari, akafira paKarivhari. Zvino munamati, akaisa maoko ake, kamwe chete pamusoro, waIshe Jesu, uye achiziva kuti, danidzira, nekuchema kuya pamuchinjikwa, rufu rwuya, kutambudzika kuya, ari panzvimbo, yemumwe, aitofanirwa, kuzvibhadhara pachake, munzvimbo, dzakadzika, dzegehena, uko, kwaifanira kunge akaenda, akaziva kuti, Kristu, akabhadharira nzvimbo, yekutendeukira, chivi chake, zvino chii chakazoitika, chii chakaita mutsauko, ko, chii chakabuda, kubva mugwayana, chakabva muropa, pakabuda upenyu, uye, chizenga cheropa, chaiva paruoko rwake, upenyu, waipoterera paaritari, asi, upenyu hwegwayana, hawaigona kudzoka, pamunamati, unyangwe, areurura kuti, aive akakanganisa, zvino, gwayana, rakatora nzvimbo yake, nekuti, munamati, ane munhu wemukati, uye, haikwanisa kurarama semhuka, ndizvozvo, asi, Oh, mwari, kokai, tusimbi tuiri, tuchifefe, uye moita kuti, nipo ngoro miviri, yende kuchachi ino, ndio muna mato wangu. Asikana muna mati. Uyo, anunzuwa mashoko angu. Uye, achitenda pana iye, wakani tuma, ane hupenyu usinga peli. Mwea mchene. Hazo ui, pakupomerwa, asi abamurufu, achienda kuhupenyu. Kana muna mati akaisa maoko ake, pamsoro, ya msoro ya Gwayana Rekalvari, hirikufa, ure urura, jiri jake, uye mwari, ano ziwona, secho kwadi, kilikuva mumoyo make, ane ure urura, jiri jake, upenyu iwoho, uro tenderera, unonzi mwaya mchene, wa Jesu Kristu, uro zokera, mumuna mati, zino, ano vaacheneskwa, uye, haasi sina zakari chishuo, chachivi, nekuti, ano tunga mirirwa, nemwaya wa mwari, kwete ne upenyu wake oga, kuva ipapo zichienda mberi, achaita mosho, chaizo izo, asi, upenyu iwo, uno mbata. Tarisai, gati zikei, kune, mana, ndima 14, atina nguwa, yuku zipeza, gati torei, ndima 12. Asi, murume uyu, kwete Gwayana, Kristu. Asi, murume uyu, alikutawala zino pa msoro, te hurongwa, we mupurisita mkuru, kuti mupurisita, aipinda sei, mutembeli. Uye, ezume shakadaro, kuna mati, kuti, muna mati, aizo zokera, kunze, aine chishuo chimwe chete, munu ano ya kualitari, ova ati, hongu, andidi kuenda kugehena, muparidzi, achiparidza, apisiro anuita gehena, zino, alitari, yo zara nevanu, o, mwari, andidi kuenda kugehena, asi, avatombo viri, vakada, kushipira pachavo, voti, hongu ishe, kweta kuda kwangu, kuva zino zichienda mberi, asi kwenyu, na tsoona shauri kuhiti, iti, mwari, Tindu kireo tsitsi, ropare Jesu, riri pa maoko ako zvino. Rega kubuda kunze, unotanga kurarama upenyu. Umwe chete, wawairarama, ropa iroro, richakupomera kumagumo pakutongwa. Unofanira kuva neupenyu, uri muropa iroro, kuti, udzokere kuropa reupenyu wako, udzoke kumwoyo wako, uye, okuita kuti, urarame zvakasiyana. Chechikirisi, munhu, akasiyana, muna mati, acheneswa kamwe chete. But this man after pano, asi, murume uyu, mushure mekunge, apaira chitairo chimwe chete, chechivi, kwenguwa ya kaita sei, nokusinga peri, endelezwa iroro, rebuna zienda na kuenda, isina, chisunganidzo, nokusinga peri, akagara, kuruoko, weru ujiru wa mwari, kumagumo enzira, ari nechekupi, kumagumo enzira, munoranga ira, shondo, kukumashure, kwe apura, shondo, endeka paridza, nikaratidza, Areka iki ya Moses, yaifamba chidzika, nemutsanga, nezvimwe zvose, munorangarira here imi vanhu, vakuru, pamakatanga kuchema, nekudanidzira, pandaiparidzira vana, ndakavaisa vose, tumaziso tuya, tudiki, tutema, nitumaziso twebhuruu, pakagara, kuno, muzvigaro, zvekutanga kumberi, ndichivaudza kuti, kana ukarasikirwa, neupenyu hwako, unohuwana, ukachengeta upenyu hwako, unorasikirwa nahwo, munozvirangarira here chechi, unorangarira here, Andai nge ndichiratidza, ndakapa mfananidzo, emangwanani aye apo, Jokabedi, uye apo, Amuramu, Aroni, na Miriamu, vakafugama vose, zuva risati rabuda, vane maoko avo mudenga vachiti, mwari, makati pamwana mucheche, zvino, tave kumudzosera kwamuri, makamupa kwatiri, akange asiri wedu, aiva wenyu, makamupa kwatiri, uye zvino, tinomudzosera kwamuri, tikamuchengeta, varoi, emugehena, anomuuraya, Iko chembere zine mino refu, daka kombama, zika uya kuno, uzotora msoro wake, mudiki, kuti, ziuro vere kumaziru, kino rasiki wanai, kana tika mchengeta, asikana, tika mzorera kune uyo, akatipa, tino mchengeta, ndicho chino chimwe cheta, chinimui kwa rako diki, mangwana ni ano hama hanjazi, une chinu, cha wakatakura imomo, chinu cha wakatakura, chino kosha, chakambo vako, chinonzi, munu wako, we mukati. Furi rambeli, uchengeti, raramani nzira ya unoda, usharasikiru, naye, zecho kwadi. Sekumira kwa ndakaita pano, zino kana, ukamudzorera kuna mwari, uye wopira, kuda kwako, unomuchengeta, unozo muwana, Jesu, akataura kudaro, rangarirai, zino pavaka sundira ii, puma, yepa moyo pavo, pavaka sundira kunze uko, murwizi, makarwe akari, akatanga kuya, zinoona mwari, sesa ndakataura, vachisimuka, kubapachigaro chavo, chehumambo. Muno ziva, kune miedzo mizhinji inoitika pasi kuno. Asi, pano mumwe munhu, akaitarisa nguva dzose, havana kuda upenyu hwavo, kusvikira murufu. Apo Amuramu, mukweguru, anonzwisa urombo, aiva nemwana wake mudiki oga, anodikanwa, Jacobed, Udik, akanga pedza kumuyamuisa pachipfuva chake, uye zvadaro, ndokuzomuisa muareka, ndokuisundidzira, kunze uko mutsanga. Maiva nemakarwe, akange akakora, nekudya vana vacheche. Ipapo, haive akamira ipapo, isodzi ichiyerera, ichidzika, nepamatama ake, Mwari vakati, uya pano, Gabriel, uya pano kweminiti, ndinoda kukuratidza, chimwe chinhu, ndine umwe munhu, anotenda zvachose, mandiri, ameni. Mwari, itai kuti ndive mhando yemunhu akadaro, anogona kuti, Mwari vakadaro, ndizvozvo, uye, ndinge ndakafa, kwazvo kune chinhu chipi zvacho, kusvikira, zvava kuita seruzha, rwendarira kana dare, rinongoti, ngwere ngwere. Vakati, uya pano Gabriel, nemingirozi dzose, uya ikuno, ndinoda kukuratidzai chimwe chinhu, munoona murume, ari zasi uko, ane maoko ake, akasimudzwa mudenga, asundira, mwana wake chaiye uko, ndakamupa mwana wacho, zvino, ava kumudzorera. Ndichaona kuti anomuchengeta. Amen. Vakati, Gabrieli, ranangirozi zviuru gumi, vari pasi pekurayirwa kuti vafambe, ndinovada kunze kuno. Gabrieli akaridza hwamanda diki ikanzwika nemunzira dzemuna dzienda nakuenda. Zviuru gumi zvengirozi dzine zvombo dzakafamba dzichidzika. Vakati, itai mutsetse muchikwira nekudzika nerwizi, muone kuti hapana garwe kana chimwe chinhu chiri kuzobata mumwe wavo akadzorerwa kwandiri. Gabrieli akati, Ishe, mutungamiri mukuru wehondo, uchange muripi, uchange ndiri kumagumo kwemutsara, ndichano gamuchira, zasi ikoko. Ndicho chinhu chimwe chete, chaanoita nhasi, kana munhu, akaisa rurimi rwake, muna Ishe Jesu, achireurura chivi chake, Mweya Mutsvene, anobata munhu iyeye, zvino Kristu, anomira kwekupedzisira kwemutsara, kwaunogamuchirwa. Tichipinda, nemumvura dzakawanda, dzinotenderera, mune makarwe nezvipoko, tinotyisa, nezvimwe zvese, zvatapfuura nemazviri. Nemunjodzi dzakawanda, matambudziko, nemiteyo, ndakatopfuura nemo, inyasha, dzakandiunza, ndakachengeteka kusvika pano, inyasha, dzichandiendesa kumusha, ndiani ari kumagumo, aunogamuchirwa, teererai, ndekusingaperi, akagara, kuruoko, rwerudyi rwaMwari, kubva zvino, kumusoro uko, kumagumo enzira, achitarisira, kusvikira vavengi vake, vaitwa chitsiko chetsoka dzake, magadzirira here, hezvinoi izvi pano, Hekunoi kutenderera, kwebaudi, kwekupedzisira, heinoi nzvimbo, yekupedzisira, ine tochi, hekunoi kurovererwa, kwechipikiri, kwekupedzisira, ndiko kwacho, kunonyatsobatanidza zienda nakuenda, nazienda nakuenda, uye imomo, munondo werudzikinuro, waMwari, wabaya uchipinda mumoyo, uchirembedza, vamiririri, vavo, kumweya mutsvene. Hezvinoi zviri pano, vaHebheru 10:14, teererai, kwete shoko rangu, asi shoko raMwari, vakaritaura, newe nyika isati yavepo, zvinofanira kuvesa izvozvo. Nokuti, nechipiriso chimwe chete, iye, A-K-A-K-W-A-N-E-S-A, akakwanisa, nekusingaperi avo vakacheneswa, kukwaniswa, kushika rini, kushika here panguva, yauchanitsana nemuvakidzani wako, kushika here, nguva, inotevera, yauchaona mumwe munhu, mumwe murume, kana mukadzi, ane ruchiva, kusvika here nguva inotevera, yauchawana mukana, yekutaura nemahuru, kusvikira here nguva inotevera, yauchaona paungakwanisa kuvhiringa mumwe munhu, nekuvarwadzisa, uye nokuvaita kuti vabve pachechi, saka dzimwe nguva unogona kutsoropodza mumwe munhu, akachenesa nekusingaperi, akakwanisa nekusingaperi, apo Mweya Mutsvene unogona kutaura chimwe chinhu. Neimwe nguva chakaipa, ndizvozvo chaizvo, unogona kuita chimwe chinhu. Neimwe nguva chakaipa, ndizvozvo chaizvo, asi uchangobva kuchiita, tarisai ndima inotevera. Izvo, Mweya Mutsvene, iri zvangu, handichakwanisi kuparidza zvachose, tarisai, Mweya Mutsvene, unotipupurirawo, iri zvangu. Mweya Mutsvene unotipupurirawo mushure mekunge akambozvitaura. Iyi ndiyo sungano yandichaita navo mumazuva iwayo, ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndichaisa murayiro wangu mumwoyo mavo, uye ndichaunyora mupfungwa dzavo, uye zvivi zvavo nekusarurama kwavo handichatongo zvirangariri pavari. Mwari, munhu wese ane tariro iyi anozvichenesa sekuchena kwakaita Mwari. Ngati namatei. Baba vekudenga, tinokutendai mangwanani ano nekuda kwekuchenesa kwemweya mutsvene nekuda kwenyasha dzamwari anorarama taive vatadzi tisina kururama tisina humwari tisingadike tisina mwari tisina tariro vatorwa tiri munyika zvino kristu akauya akatora nzvimbo yedu nekufanoziva mwari vakationa tiri muchidhano chino nokuziva kuti taive nenzara nenyota ndosaka jesu akati vachazadzwa kwete kuva nhengo kwete kuti vachajoina asi vachazadzwa vaine nzara nenyota yekururama nemamwe mashoko nzara nenyota nekuziva kuti hatina zvatinogona kuita pachedu zvisinei nezvatinoita dhiabhori anogona kutiita kuti titevedzere chipo chose anogona kutiita kuti tibude kunze uye toisa maoko pamusoro pevanorwara uye vopora anogona kutiita kuti titaure nendimi anogona kutiita kuti tidudzire ndimi anogona kutiita kuti tive neuchenjeri zivo asi izvozvo hazvizvitori ishe makati vazhinji vachauya pazuva iroro vachiti ishe ishe handina here kuita zvinhu izvi muzita renyu akati ibvai kwandiri imi vaiti vezvisakarurama handina kana kumbokuzivai o mwari zvino tariro dzedu ngadzisavakirwe pane chimwe chisiri ropa rajesu nekururama kana zvese zvakapoteredza mweya yedu zvakundika zvino iye anova zvose tariro neugaro hwedu nokuti pana kristu dombo rakasimba ndimire dzimwe nzvimbo dzose ijecha rinonyudza kumuziva ndihwo upenyu kwete kuziva rairo kumuziva iye mbune ndinonamatira baba mutadzi wose ari muchivakwa nhasi kuti vaponese iko zvino uye dai ivo pasina manyawi pasina kupikisa kunobva kuna dhiabhori asi dai ivo nekutenda kwechokwadi kusina kusvibiswa vatende zvavanzwa zvichiparidzwa nekugamuchira mweya mutsvene wazviunza zviitei ishe nekuti nemuzita rake tinozvikumbira zvino nemisoro yedu yakakotamiswa handizivi kana paine mumwe munhu pano mangwanani ano zvino ndingada kwakadzikama kutendeka kwechokwadi kwenyu zvisinei nekuti wakaitei zvisinei nekuti wakatangidza kangani kana kuti wava nenguva yakareba zvakadini uri nhengo yechechi wakaperera here zvinobva pakadzika pemwoyo wako pamusoro peizvi kuti unoziva kuti zvinhu zvenyika zvapfuura kwauri kuziva kuti zuva nezuva uye gore negore zvinoenderera mberi hoko yako yakabata pane mumwe munhu mhiri uko akafanofananidzirwa kumagumo enzira uko kuchabviswa mukaha mukuru uyu pane mumwe munhu ikoko ari kudhonza mumwoyo mako achiziva kuti nerimwe zuva uchasimudzirwa kumusoro kana zvisina kubva mumwoyo mako nhasi chamwari vagari pamwe neni mupfuuri boka diki rinonzwisa tsitsi mwari varopafadze mwoyo wenyu ndichikuonai makagara pano nebvudzi rachena uye nemapendekete akakombama kuona vana vadiki varombo avo pamwe vaitoshaya chikafu zvino ndingamira pano here kutaura zvinhu zvisizvo kwamuri izvozvo saka mwari ngavasatendera ndinozova ndinofanira kufugama pasi kutendeuka ndisati ndatomboparidza ndinokudai uye izvozvo zviine rudo rwechikristu rwemazviro kwazvo tendesekai zvino kumweya mutsvene ko zvinhu zvose izvo zvapfuura here kubva kwauri kana kuti satani akakunyengera uye uri kungorarama upenyu hwepakati nepakati dzimwe nguva unofunga saka zvakanaka uye nguva inotevera handiti iwe saka handizivi zvino zvinhu zvinoitika zvaunoziva zvino kana chiri icho chinhano chako uye mangwanani ano uchida kuzvipira zvose kuna kristu rangarirai zvaakataura uyo anonzwa mashoko angu nekutenda kune uyo akandituma ane iko zvino upenyu husingaperi kutongwa kwapera kubva panguva iyoyo zvichienda mberi chinhu chacho chinenge chafa kana ukanyatsozvigamuchira chaizvo zvinozviratidza zvoga zvinotarisai musanyengedzwa munorangarira here pano makore akawanda apfuura pataive nechechi iri muhurongwa ndiri kutaura nemi uye muri kunamata misoro yakakotamiswa munorangarira here pataiva nechechi iri muhurongwa apo shoko parakapiwa mukuprofita kana mundimi nemududziro patairinyora pasi toriisa pamusoro pano papuratifomu rapupurirwa nevarume vatatu ndakapa shoko racho ndichibva papuratifomu kana zvisina kuitika mainge muine mweya wechina pakati penyu waiuya kumusoro kuno wozvigadzirisa kana munhu aita zvakaipa hanzvadzi kana hama ichimuona achiita zvakaipa vaienda kwaari kana auya muchechi vaimutora neruoko voenda kumashure kuno mukamuri diki voti hama ndakakuonai muri kunzvimbo isiriyo handisi kuzozvitaura pamberi pechechi nekuti ndinokudai makakanganisa ngatinamatei zvino maona zvinotendeseka iwe pachako kana rudo rwakristu ruri mumwoyo mako kupfuurira zvinhu zvose mwari vakuropafadze zvauri zvakanaka asi kana zvisirizvo usanyengedzwa mweya iyoyo inonyengera nekukwanisa kwaingaita inokunyengera ndizvo zvakaitwa nemumwe kuna Eva ndokumuudza zvokwadi yakawanda yaiva itsva oh hongu mwari vakati asi pane kamhosho kadiki mazviri ndizvo izvo ndizvo zvakatiputsa mangwanani ano tinoona kamhosho kadiki kari mukuenderera ndiko kanokonzeresa dambudziko rose iri hama kana zvisiri kufambirana zvakanaka nemwoyo wamwari mungasimudze here ruoko rwenyu kuna mwari uye moti mwari neizvi ndinoda kuita zvakanaka hapana anotarisa kunze kwangu simudza ruoko rwako mwari vakuropafadze mudzimai mumwe munhu zvakare mwari vakuropafadzei mwari vakuropafadzei nemi 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 imi mwari vakuropafadzei zvino vanokuzivai vanoziva mumwe nemumwe wenyu vanoziva zvamuri kushuvira zvino nzira yedu yakare wakakotamisa musoro wako ndeyekuti vanhu vauye kuaritari zvakanaka ndinozvida izvozvo hazvisi zvemubhaibheri zvinongova dzidziso yechechi kune vazhinji vakamugamuchira kwavari akavapa simba rokuva vanakomana nevanasikana vamwari ipapo paugere uye wasimudza ruoko rwako dhazeni kana vanodarika vedu vari pano uchazvigamuchira here zvino akadzikadzika mwoyo wako mushure mekunge wataura kuti unonzwa seunofanira kuita saizvozvo ungadaro here boka rimwe chete rasimudza maoko aro ungasimudza here ruoko rwako kuti ndave kuzvigamuchira zvino hama Branham ndave kugamuchira Jesu zvino hazvina basa kuti ndakaitei ndinomugamuchira zvino semudiwa nemuponesi wangu mwari vakuropafadzei changamire mwari vakuropafadzei changamire mwari vakuropafadzei mwari vakuropafadze mudzimai ini zvino ndinomugamuchira chimwe chinhu mumwoyo mangu chiri kundiudza kuti ndinoda kudaro pane chimwe chinhu chiri kundiudza kuti ndinofanira kudaro izvozvi ndiro zuva rangu pamwe nguva inotevera ndinenge ndava kure kure mwari vakuropafadzei baba mwari vakuropafadzei hama mwari vakuropafadze mudzimai ndinoona ruoko rwako zvino ndinonzwa kuti ndizviite shamwari chechi iri kuita ichitonhora america ichatongwa nenguva pfupi inotevera nyika dzose dzakatogamuchira uchazovei makore zana kubva zvino uchange uri kune imwe nzvimbo imwe nguva iri pakati peminiti ino nemakore zana kubva zvino uri kuzobva hano panyika unofanira kuva nechokwadi usaite zvekutamba nazvo shoko riri kuparidzwa nemweya mutsvene uye ichokwadi chiri kuuya kubva mushoko ramwari pane mumwe munhu anokuda zvino haukwanisi kusimudza ruoko rwako kunze kwekunge mumwe munhu akudana kuti usimudze ruoko rwako ndiwo mweya mutsvene hakuna munhu anogona kuuya kwandiri kunze kwekunge baba vangu vamukweva kutanga uye kana vachikuda chaizvo zvakakwana zvekugogodza pamwoyo wako zvino voti hongu ndinoreva iwe ino ndiyo nguva yacho ndinoda kupinda ndisati ndaita zvekukubvisa panyika ino nguva yako isati yakwana ndinokukumbira zvino kuti usimudze ruoko rwako haungazviite here zvino mumwezve anoti ini zvino zvichibva pakadzikadzika pemwoyo wangu ndinozvigamuchira zvino ndichakunamatirai mwari vakuropafadze mudzimai ndangozvinzwa hanzvadzi mudikani kuti ndimi ndatarisa kumashure uko hongu mese munocherechedza kuti ndasarirwa nemazuva mashoma maawa mashoma ndisati ndaenda kumusangano uri mhiri uko ndiri kugara mukamuri yangu zvakanyanya zvino ndichinamata shumiro yekupodzwa mutumwa wajehovha ari pedyo zvinhu zvikuru zvichatora nzvimbo ndakatarisa kumashure ndikaona chimwe chinhu chakamirira mukamuri chaiva pamusoro pemudzimai wechidiki ndakaona vamwe vachisimudza ruoko rwavo ndakanzwa uchapupu hwekuti ichocho chaive chokwadi ndafunga kana ndikadana kamwe chete zvakare kana mudzimai uyo akasimudza ruoko rwake zvino abva azviita ndizvo zvacho zvino mwari mudiwa wemwoyo wedu tiri vanaaniko zvakadaro handiti nyika isati yavambwa makaziva humutu hwese hwaizova panyika svosve rose chikwekwe chose hamuna magumo Uye maiziva kuti mangwanani ano kuti vanhu vachasimudza maoko avo. Maizviziva, handiti vakavaona nyika isati yavambwa. Maizviziva nguva dzose. Uye maiziva kuti chinhu ichi change chichaitika kuti mugoratidza rudo rwenyu kuvanhu venyu. Makati makasimudza Farao nokuomesa mwoyo wake kuti mugoratidza simba renyu. Zvichave zvakawedzera kuwanda zvakadini pamucharatidza rudo rwenyu. Satani uyo wakaipa akachayamisa zvakanaka kuva zvakaipa. Vakamutendera kuti azviite nekuti munogona kuratidza rudo rwenyu zvino kuvanhu venyu. Uye Mwari, tinokudai zvakanyanya nokuyemurai. Uye ndinonamata Mwari kuti vanhu ava vachararama upenyu hwakaninipa hwechikristu kubva nhasi zvichienda mberi. Sezvo vakugamuchirai, zvino kana paine vamwe pamwe handina kumbavaona vose, pamwe hamuna kuvaratidza kwandiri, asi mataura navo kana paine vamwe vanovafadzeiwo zvakare. Nekuti tinozvikumbira nemuzita raJesu Kristu. Amen. Riripo tsime rizere neropa rakatorwa kubva mutsinga dzaEmmanuel. Uye vatadzi vakanyudzwa pasi pemafashama iwaya vanorasikirwa nemhosva dzavo dzose zvishomanani zvino, hanzvadzi. Munoziva, nezuro hama Robertson vakange vari kwahama Wood. Ndakaverevedzako ndaive ndakamirira mumwe mushumiri muenzi kuti auye. Vakaisa mumwe mufananidzo, uye mufananidzo wacho wakanga nezhinji yacho yatakange tiri kutarisa. Asi mumwe wacho apo chechi yaive yobuda pamusuo. Zvino ndakazviona pandaibuda imomo. Zvino ndakatarisa, dini zvangu vakomana, zvokuti izvo makore mashoma zvaaita kwauri. Uye ndakatarisa zvakare zvadzoka mundangariro dzangu mangwanani ano. Anongova mazuva mashoma atinawo ekushingaira uku pamwe nezvivi. Zvino ndinofunga nezvenguva idzo pandainzwa rwiyo rwuya ruchivambwa, ndichivaona vachiuya kumusoro kuno vomira pose paaritari vachitora chirayiro. Uye ndakanzwa mavhiri ekasiketi achirira ichipinda mukati mukamuri imomo kuvatora ichivaendesa kunze. Rangarirai, kuparidzwa kweshoko rino kuchava kumira mukutongwa. Zvino ndichamira kuseri kwacho. Ndakamira ipapo ndichafanira kuva chapupu chazvo, handigone kuzvidzosa. Ndatozvitaura kare, ndotofanira kumira nazvo. Zvichasangana neni pakutongwa saMwari. Vakangotaura shoko ravo uye havakwanisi kuridzosa, maona. Saka ndinoyera shoko roga roga kutanga mumwoyo mangu, uye ndoona kana ndichida kuritaura pachangu. Kana richiita serisina kunaka, handiritauri. Ndinovatendera kuti varitauri kana vakataura chimwe chinhu chinopesana. Kunyangwe ndikasazvitenda, ndinozvitaura zvakadaro nekuti ndiyo ndinoda kuva nechokwadi, nekuti handidi chero kukanganisa hako pazuva iroro. Munoziva, kuchange kuine rima rinotyisa zasi kurwizi zuva iroro. Kuchange kusina munhu ikoko anobatsira, hausi kuzoenda nemari zasi ikoko. Shamwari dzako dzichange dziri muchinhano chimwe chete sechauri. Kuchange kune rima rinotyisa unofanira kuyambuka. Ndinoda kuva nechokwadi chekuti tikiti rangu ndiro chairo. Ndinoda kuva nechokwadi pandinoritarisa ndinoona ropa tsukura tenzi wangu. Zvino pandinonzwa mushure mechinguva ngarava yakare ichirira, zvichange zvakanaka zvino. Asi handidi dambudziko zasi ikoko ipapo. Ndinoda kuzvigadzirisa zvino. Kana paine chero dambudziko, ndinoda kuti zvigadziriswe zvino. Ndichange ndichida chikamu chose chenyasha chandingagona kuwana pazuva iroro. Ndiri kuda kuzova ndakatendeka semudzidzisi mukuru akataura rimwe zuva. Aisada kuva nemukurumbira, aida kuva akatendeka. Ndinotaura pamwe chete naye, ndinoda kuve ndakatendeka. Ndinoda kukutaurirai chokwadi kuitira kuti pazuva iroro kana richinge razouya richinzwa kuzvambatata pamahombe kombe, ndinoda kutarisa zasi uye ndigova nechokwadi. Sevana vechiHebheru pavakaona mapapiro matema achiuyako erufu, komana mudiki akati kuna baba, mune chokwadi here kuti ropa riri pachikumbaridzo? Baba vakatarisa, hongu mwanakomana, ropa riripo. Saka zvakanaka zvino, takachengetedzwa. Haripo here mangwanani ano, shamwari? Iva nechokwadi. Zvino Ora mei, tinoziva kuti wauya kuzonamatirwa hanzvadzi. Musikana mudiki uyu anonzwisa tsitsi kuti adere hake mumutsara semunhu mudiki diki kwazvo apa. Sheli mudiki adere pano achichema achangouya achibva kuArizona. Ndinovafunga vana vadiki ivava mese unovarangarira kunze kuno uku muimba diki diki yakare isina kukura. Baba vavo vakati vanonzwisa tsitsi vakagara vose kumashure kwechechi kuitira ivo. Ndinorangarira vana vadiki ivavo kuti ini kuti tinovaziva tose kuti Oramei mudiki anonzwisa tsitsi. Zvinotora vaviri kuchengeta mhuri. O Mwari, chinhu ichi chakashata chekuroorana nekurambana. Uye kuti Curtis akaita nepose paaigona navo, aishanda nesimba. Asi mwana, zvisinei kuti ndiani anoda rudo rwaamai, mumwe munhu anovada ndiwo masikirwe azvakaita kuti zvidzikamise manzwiro ako. Ndiri muvhimi ndinonzvera mhuka dzesango zvinongova zvino. Ndinobuda kunze ndichingodzinzvera chitsere chakare chinova amai. Pachinopinda mumwaka wematsutso egore chinosangana nechikono kuti chizoita vana zvekare. Chinodzinga vana vacho vose. Chinenge chiine vana kubva pane mumwe kusvikira vaviri. Chinovadzinga chovaita kuti vazvigarire voga kuitira kuti vajairire. Gore rinotevera pachinobuda chinenge chava nevamwe vana vadiki vaviri, mumwe kana vamwe vavirizve. Chinovarera munguva yezhizha yose. Zvino mumatsutso chinobva chavadzinga zvakare. Chinoita vamwe vaviri muzhizha rinotevera. Asi ko kana chisina kumboita vamwe vana gore iroro, munoziva zvachinoita here? Chinobuda kunze choedza kutsvaga vana ivavo vanenge vakakura sezvachiri. Kana chikasakwanisa kuvaona, chinotora mhumi diki shoma, chinotora makava mashoma, chinototora chaizvoizvo mwana wemunhu. Chokwadi, zvakamboitika, chinotora mwana mucheche mudiki iyeye. Kana chimwe chinhu choita amai vacho, zvinongova zvemasikirwo azvo, achigone kuva zvakasiyana. Tarisa musikana mudiki ane chidhori chake. Handiti haasati ava nemakore matatu ekuberekwa, ndakaona sara wangu mudiki humwe usiku. Ndakaenda mukamuri kamunhu kadiki kanohuta huta uye heuno ari apo akarara nemudhori wake mudiki paruoko rwake. Ndakamira ipapo ndikatarisa pasi ndakafunga kamunhu kadiki kanonzwisa tsitsi. Unoziva hazvizotori nguva refu makore mazhinji baba vachakwegura mushure mechinguva. Nditori izvozvi ndobva ndachena musoro uye ndobva ndapfuura. Asi zviri kufananidzira rimwe zuva mumwe mwana mudiki chaiye akarara apo. Zvinongova mauri zvino kana ukasada vana vadiki ivava, chimwe chinhu chinotora nzvimbo iyoyo. Kana munhu asinganamati Mwari anonamata motokari yake anoenda kubhawa. Anoita chimwe chinhu, anozenge achimhanyamhanya nekuti pane chimwe chinhu chinofanira kutora nzvimbo iyoyo. Zvino hanzvadzi yedu handireve kuvapinza mukubatikana, asi nekushaya kuchengeta kwaamai kwakafanira chimwe chinhu chakatora nzvimbo yacho. Zvino munhu mudiki uyu anonzwisa tsitsi ari kutambudzika mangwanani ano nekuda kwekuhuta huta kwakanyanyisa vana vadiki vaviri. Akaita mhosva nyangwe neniwo, uye ndiani mumwe asina kumboita? Asi ndiri kuedza kutaura kuti pane mumwe munhu akatozviregerera asimudza ruoko rwake nguva yadarika. Zvatopera zvose, zvabva pamwoyo wakatendeka uyo wandinoda kutenda kuti wadaro. Chingotarisa zvinozoitika paachave mudzimai akwegura achina musoro zvicharamba zvakamira ndizvozvo chaizvo. Asi anohuta huta, hakuna mushonga munyika unogona kubatsira tsinga dzemanzwiro. Kana ukatora mushonga kuti udzikamise kuhuta huta kwako, unowedzera kukukanganisa zvakapetwa kaviri kana uchinge wapera mauri. Hakuna mushonga wekuhuta huta, asi ndinofara kuti pane chinorapa. Munoziva ndakambotambudzika nakowo zvakare. Pane chinorapa, kwete mushonga. Chinorapa, chinorapa zvakapetwa kaviri. Pamharidzo yangu nezuro paredhiyo museve herudzikinuro, Paparidzi anopfura mishoma zvakanyanya sezvakaita Joash. Aifanira kunge akapfura kakawanda. Asi tarisai, hama yangu, hanzvadzi, chinopedza dambudziko racho ndiKristu. Kana kuti ndimbotaurawo izvi papurupiti kuseruke bhokisi diki rino rakare pano, asi inongoyera sezvakangoitawo imwewo purupiti yevhangeri yakakumikidzwa kuna Mwari. Tiri vanhu varombo, ingave isina kunamwa nendarama pamusoro, asi Mweya Mutsvene wakauya pano kukatiitira zvimwe zvinhu zvikuru. Hanzvadzi yangu inodikanwa, Mwari varopafadze mwoyo wako mudiki saamai uye semwana kana ukagamuchira zvataurwa nahama Bill kana zvavari kukuudza zvino. Ndinokuvimbisa mudikani kuti paunobuda muno unenge waita zvakanaka. Zvino pawasimudza ruoko rwako nguva yapfuura, nguva iyoyo wagamuchira Kristu, ndinoda kuti iwe mumaminitsi mashoma ndinoda kuti uye musoro kuno, uye ndinogona kukuratidza iwe iva mutongi nenyasha dzaMwari uye Mweya Mutsvene wakamira pano zvino. Ndinogona kuzviita kuti zvikusiye ndizvozvo chaizvo, handisati ndambozviona zvichikundika. Asi zvino zvinozokudzokera kana uchinge wabva pano, waona, kana ukazvitendera. Asi kana ukasangozvigamuchira zvakare zvisinei nokuti unonzwa sei, iwe ramba uchitaura kuti Jesu Kristu anondipodza. Waona, wadzika oramei kubva pamusoro apo apo pawaimbofara uchichovha bhasikoro riya uye uchimhanya uchikwira nokudzika nemugwagwa uri pano. Waisimbofara ipapo, wakange usina manzwiro aunawo zvino, wakange here? Waona, zvino wadzika zasi kuno nekuda kwekuti pakange pasina chinhu chaikugama. Mudikani, wadzika zasi kuno, asi zvino unofanira kutenda kuti uri kumusoro kuno, uye wozvitenda. Zviri kutenda kusina mabasa kwakafa. Kana uchizvitenda, chiita seuri kumusoro uko, uyezve Mwari vanobva vangokusimudzira kumusoro ikoko chaiko zvakare. Havo tete vako Midha vakagara kumashure uko vaivawo nechinhu chimwe chete. Ndaivawo nechinhu chimwe chete, ndinoziva zvachiri, asi Mwari ndiyo chinorapa. Uchazvitenda here mangwanani ano? Oramei, ndinoda kuti uuye pano. Naani zvake vevamwe venyu vanorwara vanoda kuzodzwa? Zvakanaka, ngatikotamisei misoro yedu kwechinguva. Church, mese munoziva Curtis, munoziva Oramei. Kungotarisa Oramei, munotoona kuti pane chimwe chinhu chaitika. Akarukutika uye asina mufaro. Oramei, ino ndiyo nguva yekuzvigadzirisa. Ndinoda kukubvunza chimwe chinhu. Nguva dzakawanda Oramei wakati dai ndaingokwanisa kuwana nzvimbo yekutangira pairi, dai ndangogona kutanga panguva ino kunzwa zviri nani, ndinotenda kuti ndaizvozvibatsira kubuda. Waonaka, ndizvozvo, handizvo here? Saka uri panzvimbo iyoyo zvino, Oramei, uri panzvimbo yakanakisisa munyika, aritari, apo munhu mumwe chete munyika anogona kukubatsira. Achadaro, ndiMwari, ndinoda kuti ukotamise misoro yenyu. Munhu wese, batanai neni mumunamato. Baba vanodikanwa vekudenga, apo musikana uyu mudiki anonzwisa tsitsi, upenyu hwakanyanya kupfupika. Zvino ndiamai vechidiki, ndinoziva nguva yadarika paasimudza ruoko rwake. Chivi chose chabva chabviswa. Mwari, Bhaibheri renyu ichapupucha izvozvo. Makazvitaura kubva kudenga kuti uyo anotenda anozogamuchira. Zvino ane hondo yakaipa mberi kwake Ishe, uye Satani anozomukandira kumusoro kwakadaro, uye nekumutorera vana vadiki ivavo omuisa munzvimbo inochengeterwa vanorwara nepfungwa kuti arovere musoro wake pamadziro. Asi auya kunzvimbo chaiyo nhasi kuaritari, auya kuimba yaMwari vanorarama. Akamira pano sekunge ari oga paaritari, asi haasi oga. Ngirozi dzaMwari dzakakomberedza, Mweya Mutsvene uri pedyo zvakare, uye iye ichapupu chekuona zvinhu zvakawanda zvichiitika nekuziva kuti muri Mwari. Zvino ndinonamata nemwoyo wangu wose nemweya wangu wose kuti zuva rino kuti mubatsire Oramei. Zvino Baba, ndava kutora kubva paaritari ino akagara pano panzvimbo ino inoyera yakafukidzirwa nemweya mutsvene anonzi mafuta emuorivhi, kana kuti mafuta akazodzwa, mafuta ekuzodza. Zviri maererano nekutara kwenyu Mafuta anobva pama olive epabazi uye zvino ndichipfuurira mberi kunozodza. Hanzvadzi yangu nemafuta aya makati munamato wekutenda uchaponesa vanorwara. Mushure mekuparidza vhangeri nekuziva kuti shumiro huru iyi iri kuuya, kuda kwenyu ngakuitwe pano paIndianapolis, apo varwere vepfungwa vakawanda, matsi, mbeve mapofu nezvimwe zvose vachamira ipapo, asi hatitye kana nepadiki zvapo. Makazvitaura nyika isati yavambwa. Tine kubata kwedenga mhiri uku kunotiudza kuti ichokwadi. Tinoenda mberi zvino kunopikisa diabore iyeye. Vanhu vedu vari mudambudziko zvakange zviri roti mumharidzo yemangwanani ano. Zvino Abrahama akamutevera. Satani, tiri kukutevera mangwanani ano. Hanzvadzi yedu diki inonzwisa tsitsi yakaraswa iri mudambudziko. Zvino isu tiri kuuya kwauri nemafuta akazodzwa uye nerubhabhatidzo rwemweya mutsvene neshoko dzvene ramwari uye nevhangeri. Tinoenda kunoisa maoko pamusoro pake nemuzita raJesu Kristu. Zvino tinokudzinga kubva maari. Jesu akati, endai uye hazvigone kukundika. Akati, muzita rangu vachadzinga madhimoni. Zvino iwe uri dhimoni. Mukuteerera kurayira kwake, tinokudzingira kure kubva pane uyu mudiki wangu. Tinoreverera zvino uyo anoita seakaraswa. Ropa raJesu Kristu rinomuchenesa kubva kuzvivi zvose. Nhasi hava akachena uye mutsvene pamberi paMwari nekureurira chivi chake kuburikidza nekushambwa nevhangeri. Tinokudzingira kure kuhuta-huta uku. Oho hongu, wainge uchimudana asi hauchagona kumubata. Tinokumbira ropa rive pakati pake neuyu vanomira semurevereri. Uye zvino chisiya musikana uyu, muregedze aende akasununguka. Uye kubva pazuva rino zvichienda mberi, ngave anofara kuitira vana vadiki avo varerapo, kuitira kuti murume wacho naiyewo ngauye agova muKristu. Vai vose vari vake. Uye rimwe zuva mukubwinya, denderedzwa guru remhuri risave rakadimuka mhiri uko. Itai kuti amai vake, baba vake, vose vake, munhu wese vave vari ikoko. O Mwari, zviitei izvi. Ngasunungurwe kubva panguva ino. Tinomusunungura nerudo rwakakwana uye zvizvirayira kuburikidza neBhaibheri uye nerufu, kuvigwa nerumuko rwaJesu Kristu kuburikidza neropa rake nemweya mutsvene. Tinomuunza kwamuri kuburikidza nezita raJesu Kristu. Ameni. Zvakanaka, chienda zvino. Zvino zvichadzokera panzvimbo pakafanira. Uri kunzwa zvakanaka here zvino? Hazvisi kukukanganisa zvino? Uri kunzwa zvakanaka zvino? Iva wakadai nguva dzose, zvichaita zvakanaka. Chokwadi. Amen. Zvino zvapera hanzvadzi. Zvinokuita kuti unzwe kurerukirwa. Zvino unogona kubuda muno, wobuda muno wova Ora Mei zvakare. Bedzi Ora Mei mutsva, musikana anofara muna Kristu. Dai zvese zvaenda. Ugodzoka pano zvakare, pangaita gore kubva nhasi Mwari vachitendera. Uye ugoti, hama Branham, unorangarira here mangwanani ayo amakandinamatira kumusoro uko paaritari? Zvakabva zvazvipedza. Mwari vakuropafadze. Ishe ngavarumbidzwe. Katikotamisei misoro yedu zvino. Baba vedu vekudenga, mukuteerera kurayira kwaIshe namuponesi wedu Jesu Kristu, tinokudai nhasi nerudo rwakachena, rutsvene, rusina kusvibiswa. Uye itai kuti mutsa netsitsi dzenyu zvizorore pamusoro vemumwe nemumwe. Tinokutendai nevaenzi vari pakati pedu uye tinonamata kuti kugoropafadza mumwe nemumwe. Ropafadzai mufudzi wedu akakosha, anodikanwa, hama yedu Neville, vanomira nesu mujoki revhangeri, vasina kubopwa mujoki pamwe nenyika, asi vakabopwa mujoki pamwe naKristu, mujoki rose raMwari, vachidhonza ngoro yakare yevhangeri vachienda takaiswa pajoki pamwe chete sevagari pamwe chete nevaranda vaMwari. Ropafadzai ose madhikoni, mutrastii, mubati wehomu nemunhu wese ane chekuita, nhungu dzese, ungano, vaenzi, Mwari Kuri kuuya msangano, mniri uko, Indianapolis. Mwari andina kukodzera kuti. Ndiropa fadzwa. Asi, mungaropa fadza were, vanu, kuburikidza. Nikuparidzwa kweshoko, pasina kupokana. Asi mazana, achamira. Tinozodza mudzimai uyu zvakare. Nemuzita raJesu Kristu. Kuti, mumubatsire. Nekubvisa dambudziko rake. Tichiisa maoko pamusoro pake. Nemuzita raJesu Kristu. Zvino baba vekudenga. Itai kuti tsitsi dzenyu. Dzitambanudzirwe. Kwaari. Muzita raKristu. Zvino nemisoro yedu. Yakakotama. Handizivi zvino kana. Haine chero. Mumwe munhu pano. Anga uye kuaritari. Angade kuuya. Uye ofugama. Kuitira shoko remunamato. Agamuchira Kristu. Kana kunzwa kuti. Unongoda kunamata zvishoma. Mushure. Mekushanyirwa nemweya mutsvene. Hamusi kunzwa zvakanaka here. Pamusoro pazvo. Hamusi kunzwa zvakanaka here. Uyai pano hama Nevo. Vangani vangasimudza maoko avo. Vanoti. Ndinoda kuuya kuaritari. Kuzoita munamato muiki. Mungasimudze here. Ruoko rwenyu muchiti. Ndiri kungoda kumbo. Zvishamba zvishoma. Oh, Mwari. Vakuropa fadzei. Zvakanaka. Zvino. Munoona. Hama yedu Nevo. Ndinofunga. Ndakavacherechedza mumafambiro avo ose. Vainge vari murume. Wemazviro kwazvo. Ndinovaona vari. Zvimwe chete. Mazuva ose. Kunyange hondo. Ichifamba. Zvakanaka. Kana kuti. Isingafambi zvakanaka. Hama Nevo. Vanoramba vari zvimwe chete. Ndinotenda Mwari nazvo. Hama Nevo. Havaikwanisa kuzviita izvozvo. Pachezvavo. Zvinotora Mwari kuzviita. Uye ndinofara kuti boka rino remakwai rine mufudzi saHama Nevo. Ndinonamata kuti mweya mutsvene uchavabatsira nekuvaropafadza. Ndinovada uye ndinoda vanhu vavo. Nemi vanhu vose tinokudai uye tinonamata kuti Mwari vakuropafadzei. Asi zvino takakotamisa misoro yedu zvakare. Ndichakumbira kuti avo vanoda havo kunamatirwa uye vanoda kupfugama nekuzvichenesa. Mungauye here nekuzvininipisa kuaritari. Zvino, hama Nevo, vaisirei munamato kana muchikwanisa. Ndinoda kuti muve mazviri izvi munhu wese achinamato. Kana mukawana nzira yenyu muchiuya kuari.